manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kwa tereri, tunosangana zvakare manera anasi, uri musi wechina, gunyana 21, 2017.
Maka tererera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa na Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
dare rinoti nyaya yeMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai yekupikisa chirongwa chebiometric voter registration haifanirwe kunzwikwa zvechimbi chimbe
sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti zeki inokwanisa kunge yanyoresa vanhu mamirioni manomwe kunyange hazvo masangano akazvimirira nemapato anopikisa ari kuti nemamiriro akaita zvinhu zeki chakundikana kuita basa rayo nemazvo
Mutungamiri wenyika Robert Mugabe votarisirwa kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro inaudzidudza nhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro ratura mutongo wekuti nyaya yakakwidzwa kudare neMDCT ichida kuti kunyoreswa kuri kuitwa vanhu sevavhoti kumbomiswa kudzamara komisheni inoona nezvesarudzo yarongeka haifanira kunzwikwa nechimbi chimbi. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro rehigh court vaDavidson Moses Foroma vatura mutongo wekuti nyaya yakakwidzwa kudare neMDCT ichida kuti ZEC imbomira kunyoresa vanhu kudzamara yaunganidza zvose zvinodiwa kuti iite chirongwa ichi haifanirwe kunzwikwa nekukasika vakati nyaya iyi inofanira kunzwikwa hayo seimwewo nyaya zvayo gweta ranga rakamirira MDCT panyaya iyi vaEric Matinenga vatsinira zvaturwa nedare
judge vataura kuti ha inokuti ndikunzwa inhasi hazvigoni nokuti pane hatinoti ma agent chamber applications nemamwe anoti ma ordinary applications saka vanotiwo kana uchiuya kuti nyaya yako inzikwe nekukurumidza unofanira kutaurira kuti ikasanzikwa nekukurumidza pane chinhu chinonyatsokuita chakaipa chichingazokwanisa kuti chigadziriswa
Vamatinenga vati zvave ku MDCT kuti yotora danho ripi kubva pari zvino zvichienda mberi mudare vamatinenga vati kana zeki kabvumidzwa kuenderera mberi nekunyoresa vanhu sevavhoti pasina michina yekuchengetedza mashoko kana kuti maservers zvinoita kuti pave nemukano wekuti sarudzo dzegore rinoya dzibirirwe Vamatinenga vati bumbiro remitemo rinopa hurumende masimba ekuona kuti zvose zvinoda kuitwa kunyoreswa kwevanhu sevavhoti kusati kwatanga zvaitwa saka nokudaro zeki inofanira kumbomisa kunyoresa vanhu sevavhoti yozoita izvi kana ichinge yarongeka Vamatinenga vaudza dare kuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vaifanira kutanga vatarisa kuti zeki yarongeka here kuti inyorese vanhu sevavhoti vasati vatara mazuva achanyoreswa vanhu sevavhoti asi gweta ranga rakamirira vaMugabe panyaya iyi amai Olivia Zwedi vati nyaya iyi haifanira kunzwikwa nechimbi chimbi sezvo pachine mukano wekuti MDC igonzwikwa uye pasina chainoruza kana kunyoreswa kuri kuitwa vanhu sevavhoti ukaramba kuchenderera mberi Mutongi wedare abvumirana namai zvedi kuti nyaya iyi inogona kuzounzwa zvaye kudare neimwe nguva sezvo zeki yakabuda pachena kuti kunyoreswa kwevanhu kucharamba kuchenderera mberi kunyange mazuva akatarwa nemutungamiriri wenyika adarika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Kunyangwe hazvo paine kunetsana kukuru pamabatirwo ari kuitwa basa nesangano reZimbabwe Electoral Commission pakunyoresa vavhoti. Sachigaro wesangano iri Amairita Makarau vanoti vane chivimbo chekuti vachakwanisa kunyoresa vanhu mamiriyoni manomwe kana kupfuura sarudzo dzisati dzaitwa gore rinouya. Nhasi mapato anopikisa anoti rePeople's Democratic Party neMDC inotungamirwa namuzvinafundo Washman Ncube anyora mashoko kuvatori venhau achigunun'una kuti ZEC haina kugadzirira zvachose kunyoresa vanhu uye nekuti zvichemo zviri kubva kuvanhu zvawandisa. Mutauriri wePDP Jacob Mafume vati vatsigiri vavo vari kuvaudza kuti vanhu veZEC havasi kukwanisa kushandisa maBVR kits ekunyoresa vavhoti. VaMafume vativo amai Makarau vari kuita zvemahumbwe nechirongwa chenyika. Mutauriri weMDC vakurawo nechihwai vati ZEC iri kushanda nezanupf mukuda kudzivisa vanhu zvikuru mumaguta kuti vasanyorese kuvhota. Tatanga nekubvunza amai Makarau kuti sei vanhurume vakawanda vari kuti vari kuita matambudziko pakuti michina iverenge minyoro yeminwe yavo kana kuti mafingerprints.
Kazhinji kacho mukatarisa vanhu ivavo vane maoko asiri mafingerprints asiri kubatwa nemichina vanhu vechirume. Tingangokanganisa hangu kutaura kuti varume nguva zhinji vakasiyana nesu madzimai kuti madzimai tinoshandisa malotion nemafuta nezvimacream zvakawanda wanda. Saka ganda redu rakapfava kupfuura revarume. Revarume rakaoma riri dry. Saka mafingerprints anononoka kuregista. Ndo saka muchinzwa vachizokumbirwa kunzi isai maoko enyu muvhudzi vachifungidzwa kuti kuda muvhudzi mune tumafuta tungangoenda pazvigunwe. Isai maoko enyu pamhanza kana pachirebvu. Zvese zvinenge zvichiitirwa kuti maoko iwayo apfave mafingerprints anga achinyoreswa. Haisi mhosva yemushina, imhosva yeganda redu rinenge rakaomarara risina risingakwanise kuregista mafingerprints. Ende izvi zviri kuwanika muvanhurume. Saka ndichakurudzira vanhu varume vazhinji kuti vanhurume vazhinji kuti kana vakuenda kunonyoresa ngavangopfavisa maoko avo kungobata tumafuta tuchomanana tungadai turi vaseline tungadai turi tulotion kungobata kuti maoko avo anga akapfava vanoona zvinhu zvavo zvichikurumidza kufamba.
Asi neuwandu hwevanhu varipo nemishina yaminawo muchine chivimbo here chekuti mungakwanise kuti munyorese vanhu vanosvika kana kupfuura mamiriyoni manomwe?
Wongu ndinoramba ndichidzokorora kuti kuparura kwatakaita chiitiko ichi ndeiko kuti takati tiri kutanga pamadistrict offices edu hazvireve kuti blitz yatakati tichaita kana kuti outreach program yatakati tichaita hatichaita. Outreach program yedu iri kutanga muna October sekutaura kwatakaita kana mishina ine 2600 yauya. Saka tinenge tane mishina yese 3000 ichishanda panguva imwe chete. Ende tarisiro yedu ndeyekuti hongu tinobata nguva yedu yatakatarira yekupedza muna December.
Vamwe vachiri kuchema chema kuti havasi kunyatsonzwisisa kuti zvitupa zvesimbi zvinoshanda here?
Hongu zvitupa zvesimbi zvemarata zvinoshanda, chepurasitiki zvakare chinoshanda, chebepa chine mufananidzo chinoshanda, nepasipoti ichiri kushanda, zvese izvozvo zvinoshanda. Tikaramba tichingokurudzira vanhu patinge tichiita yatinoti yo voter education tisati takanga blitz kuti zvese izvozvo zvinoshanda.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission Amairita Makarau vari parunare muHarare.
Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vari kutarisirwa kutaura nhasi pamusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa muNew York. Mutoro wedu wenhau Praxidus Jeremiah ari kumusangano uyu. PJ, wakadii zvako?
Ndiri pahangu kana makadiwa.
Ungatudza kuti vamugabe vari kutarisirwa kutaura nguvai?
Vamugabe vari kutarisirwa kunge vachitaura pakati panopfuura 3 o'clock masikati anhasi.
Wakwanisa here kuwana gwaro rezvavachange vachitaura kana zvavanotarisirwa kutaura?
Kubva mangwanani ndanga ndichiedza kuti ndiwane gwaro irori asi handina kukwanisa kuriwana. Ndatanga ndichafonera ikoko kuruzinda wevamiriri veZimbabwe muno muAmerica muNew York. Vakaramba kundipa gwaro iroro. Ndikaedza kuenda pamuzinga iwoyo ndikaridza bhero. Zvikanzi haukwanise kupinda kana une appointment here. Ndikati aiwa handina. Zvikanzi izvo tinoda appointment. ndikati chana chingoda igwaro chete iroro remashoko emutungamiri wenyika ravachanotura kumusangano we United Nations General Assembly nasuno zvikanzi hatikwanise kukupa munhu anokwanisa kukupa chete ndavacharamba havanova mutauriri wemutungamiri wenyika ndikati zvino ndingawanawo here nhamba dzenhare dzavacharamba vakati okay tinokwanisa kuzokupa parunhare asi haukwanisi kupinda pamuzinda.
Takaona kuine zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe mazuva ese apera zvanga zvichiratidzira nhasi zvakamirawo sei?
Nhasi uno havana kuuya kuzoratidzira nezuro ndopavakaratidzira vakanga vari vashoma shoma asi vanoti ivo vakaratidzira vakawanda nemusi wemugovera ndopakanga pakawanda vanhu uyewo December movement vakabva vauyawo ipapo vakaratidzirawo nezuro wacho pakanga paine vatatu kana vana December movement ndakavaona vachivatsvaga pakati pegurususu revanhu vakanga vachiratidzira vakadawo kuuya kuzoratidzira pamberi pavo pinda mapesa kubvaatauremarashwatareviri izvozvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru PJ.
Zvakanaka.
Mutori wedu wenhau Praxidus Jeremiah achitaura ari kumusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa muNew York muno muAmerica.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mushure mekunge zvakabuda musarudzo zvaraswa zvichinzi sarudzo dzakanga dzisina kufambiswa nemazvo, vakuru vakuru muKenya neZuro vakazivisa kuti vaendesa mberi zuva richaitwa sarudzo itsva dzemutungamiri wenyika kumusi wa26 Gumiguru.
Zvuru zvevanhu vari kuratidzira zvapinda mumigwagwa yeguta guru rePhilippines nhasi zvichiyambira vamwe vose vemunyika iyi kuti nyika iyi inogona kudzokera kuutongi hweumbimbi ndoga pasi pemutungamiri wenyika iyi vaRodrigo Duterte. Gwaro revavhoti idzva rechizvino-zvino kana kuti Biometric Voters Roll kana kuti BVR riri kushandiswa kekutanga munyika musarudzo dzegore rinouya range richitarisirwa kuti richapedza mutauro unosimuka pose panoitwa sarudzo. Asi nekunetsana kuri kuitika pakati peZEC nemapato anopikisa zvinoratidza pachena kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzichangoita mutauro sezvakaitika kuKenya zvakapa kuti dare repamusoro-soro munyika iyi rigume rati sarudzo dzemutungamiri wenyika dzidzokororwe. Sangano reZEC riri kupomerwa mhosva yekungotevera zvinotaurwa nebato reZANU-PF richiremera divi rimwe chete setsvimbo. Asi sangano reZEC rinoti hariuzwe zvekuita nemapato ezvematongerwo enyika. Mukuzeya makakatanwa auya nekuda kwenyaya yekunyoresa vavhoti iyi, tabata mutauriri weMDCT vaObed Gutu uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kudivi reZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Totanga nekunzwa kubva kuna chirumhanzu nezvekuparurwa kwekunyoresa kuvhota uye kuti ivo vaenda here kunonyoresa.
Ini hangu handisati ndaenda ndichaenda zvangu asi handioni zvangu kuti pangava neproblem kana matambudziko kuna avo vanoda kuvhota vanonyatsokuziva kuti chii chinofanira kuitwa munyika. Asi dambudziko riripo ndorokuti sisi iyi yauya inyika iyi ichiri itsva, ichiri kuenderwa nayo mberi. Asi dambudziko zvehombe hombe ndorokuti maZimbabwe nzika vanongova macarbon copies zvaitwa kune dzimwe nyika, ivo vanoda kungotevera vasina kunyatsoongorora kuti zvichapedzira zvaita sei. Nokuti zvino mukatarisa dambudziko ndekuti ndinonzwa kuti mishina yekuti zviite izvozvo haisati yadini yavapo yakakwana. Ndodzokera back kunini yadzamasanction. Now the question is utambuziitirei izvezvi zvinotitorera mari yakawanda tadi kuita zungata jaira zama pepa izi ndoda mbuziku ratinaro zose zechinde zikonzerwa ne opposition party vanongofungira kuti zvinenge zvaita ne hurumende hazvina kucheka zvavanenge vaita ivo ndo zvakajika saka ndoona kuti pachava ne dambudziko nekuti basa roga roga rinoda experience iye zvino vatanga system handifungi kuti vati vava ne experience well chunu choga choga chino zidirwa tichango zona pandira po experience yacho yamira zvakadi
vakuti munenge mune chidokwa dokwa chekutaura
chokwadi blessing ndiri kutoseka hangu hama yangu comrade Rumans vari kutaura zvemasangijenzi handizviti hama yangu yamuiko nyaya iripo ndeyekuti ini zero chaiye muso chitatunda akaenda kuhurumende dzai district office munomarare kumbare ndikanoregista pathe new system yebiometric voter registration asi zvandakaona ukoko blessing zvakandityisa zvakandiroisa nehana nekuti ndakaona vanhu vakawanda vamwe vakatiwo vanga vatomukira vasvika pamahofisi iwavo ekuremembrance drive na 6 o'clock dzamangwanani asi nenguva yandakazobvapo ini kuma 2 dzamasikati vanga vasati varegista vanga vachingori panze vasati wawana mukana wekuregista ndobvunzawo pandakapedza registration yangu ndobvunzawo maofficers vakati regista kuti pari zvino maregista vanhu vangani vakandiudza ivo kuti vanga varegista vanhu 54 dzaakuma22 saka ndakangoona kuti aiwa dambudziko riripo nderekuti biometric voter registration haina kushata asi dambudziko nderekuti Zimbabwe Electoral Commission zveki haina kunge yakanatsogadzirira
todzoka kwamuri vachirumanzi ivo vanopikisa vanenge vari kuti zeki iri kushanda nezanupf mukuda kuti vanhu vakawanda kunyanya mumadhorobha umu vasanyorese nekudaro ndosaka zvinhu zvacho zviri kunyanya kundonoka
you see blessing nyaya inongoripo sekutaura kwandaita samavonero andiita iro yagaroziva kuti opposition especially MDC vese zvese zvinongoitwa nehurumende kwavari hazvina maturo shuwa ndiudze kuti vanhu vanofanira kushanda muno muzimbabwe vachiita zvinhu zvavo mazimbabwe ende iye zvino hurumende iri kutonga ndeyezanup saka zvinoreva here kuti munhu ari muhurumende wese unosapota zanup
vagutupeta itinzwe chirongwa chedu
isu tiri kutaura isu kuti zeki ndo isina kunatsogadzirira nyaya yokuregista zvebvr hatina kuti isu zano yazodii yazodai asi tose tinoziva kuti nyaya yacho ndeyekuti pakangoitwa proclamation navamugabe mazuva apera zeki tingangoti yakaitwa muchirungu caught by surprise
mutauriri wemdct vaobert gutu vanga vari parunare muharare manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kudivi rezanup f vagadzira chirumanzu vari muharare zvakare
Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinotungamirwa navaChristopher Mutsvangwa rinoti haricherechedze kusharwa kwekomiti yakagadzwa nezuro kuti ifanoona nezvevakarwa hondo izvo sangano iri rinoti zvinopikisa mutongo wedare wakati sangano iri ndiro chete rinofanirwa kucherechedzwa nezuro chimwe chikwata chevakarwa hondo chakazivisawo kuti vapatrick nyarovata ndo vachafanobata chigaro chasachigaro musangano iri kusvika pasarudzwa umwe utungamiri vageorge mulala vanonzi ndo vanenge vari mutevedzeri wasachigaro kuchitiwo vajoel mazhamba vari tete wemusangano kana kuti political commissar varobert ncube vari mubatiwo homwe navamichael mapfumo vari munyori mukuru mutauriri wechikwata chavamutsvangwa vadouglas mahia vanoti zvakaitwa nezuro izvi zvinozvidza vakarwa hondo yerusununguko vose sezvo zviri kuitwa nevanhu vavanoti vari kushandiswa nechikwata chevanhu vari muzanup f cheg40 studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuchikwata chavanyaruwata ngatinzwei hurukuru yataita navamahiya pamusoro penyaya iyi
havana kusarudzwa nevanhu vakangopinda muhotera vakataurirana pachavo kuti ndiani angade kuva mutungamiriri kuti kana aita mutungamiriri pano pasi nedare remutemo rikatadza kuonawo zvakanaka vanenge vaakutengesa chikomuredhi chemamwe makomuredhi kuti vawane mari vachidya akasike kutanga nyaruwata achidai nokuti he has never won an election and he will never win an election yemaho veterans
Saka mchato ramatano hape tishona kuti mama kaenda kudare redzimhosva muchedza kuti musangano uyu umiswe.
Kuda ndinga uva ndakasunga maoko kunyatsotaura nezvinhu zvichiri pamberi pedare. Asi takangoudzawo dare zvatakatadzirwa iro dare riri munzira yokuongorora nhasi taida dare rikasungoti muzodzoka musi wa26. Saka ichiri nyaya iri kuongororwa nedare. Asi takati kudare ndivanani kwava vaakuzvidaidza nezita reorganization inotungamirirwa naMutsvangwa. Yandiri inini the spokesman.
Tinonzwa kuti icho chikwata chitsvaichi vari kuti ivo danho ravakatora vakariita kuburikidza nemakomborero emutungamiri wevakarwa hondo vanove vaRobert Mugabe vanove mutungamiri wenyika. Munozvitambira sei?
Mereji yanga iri vanhu kuti kana ZANU-PF yange ichiita zvinoda ruzhinji rwevanhu vaizenge vachiwana rutsigiro rwevarwiri rwerusununguko. But kana varasa vanhu sezvavaita izvino neumbavha netribalism neapplication of the law neviolence yavanicha, hapachisina marriage iyi yakagurwa. Ndosaka takabvisa anonzi Patron kuti haachina basa, because takaona kuti haachisina chokuita nekwatakabva kuvabereki vedu kuruzhinji rwevanhu.
Chikwata chitsva ichi chiri kutiwo nzira yachapinda nayo muhofisi ndo nzira imwe chetewo yamakapindawo nayo imi muhofisi pamakatora masimba muchibvisa chikwata chaitungamirwa navaJabulani Siwanda. Munoti
zvakatosiyana chaizvo.
Vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinotungamirwa navaChris Mutsvangwa vaDouglas Mahia vari parunare muHarare neStudio 7.
Nyanzvi nyaya dzezveupfumi dzinoti kutengwa kwemari yemabond notes kuSouth Africa kunoratidza kuti senyika Zimbabwe haisina mishina yekugadzira mari iyi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinouya mushure mekunge patenderero ragwaro rinoratidza kuti Zimbabwe yakatenga mabond coins emasendi makumi mashanu anosvika mamiriyoni matatu emadhora. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaAndrew Tsiga vati izvi zvinoratidza kuti Zimbabwe haikwanisi kubika mari yayo pachayo.
Kugadzirwa kwemabond coins kana kuti izvo kutengwa kuda kuitwa mabond coins nehurumende yedu kubva kuSouth Africa zvinoreva zvinhu zvakati wandei. Chekutanga zvinoreva kuti izvo senyika takundikana kugadzira mari yedu muno muZimbabwe.
Asi imwe nyanzvi zvakare yezveupfumi vaNyasha Muchitwa vatiwo zvakaitwa nebhanga guru renyika zvakanakirawo kuchengetedzawo mari iyi kuitira kuti isangogadzirwa nguva nenguva zvisina tsarukano. Vati asi mutengo wemari yakagadzirwa kuSouth Africa yakawandisa zvikuru.
Tinoziva hedu kuti zvinouya hazvo nemutengo wakati kurei in terms of mari yatichabhadhara, seapa pakabhadharwa around 5 million rands tichida kugadzira mari iyoyo. Asi tinofanira kutarisa kuti akagadzirwa muno in terms of nyaya dzesecurity, wokuti hapana here panozogadzirwawo amwe paside ari over and above zvatiri kuda zvachanodarika uwandu hwatakaronga kuti tuda kuprint. Ndo zvimwe zvatofanira kutarisa futi.
VaMuchitwa vati kutenga mabond coins hakupedzi dambudziko remunyika. VaMuchitwa vati kusvika hurumende yagadzirisa mari yainoshandisa pamwedzi, Zimbabwe haigoni kubuda mumatope mairi.
Chatinofanira kutanga kuita senyika kugadzirisa expenditure iri kuitwa nehurumende yedu. Expenditure iri kuitwa nehurumende, kushandiswa kwemari nehurumende ndo kuri kukonzeresa nyonganyonga yese yatinayo muekonomi iyi. Chakakosha ndechekuti hurumende yedu ngaigadzirise ishandise mari yainayo, imbomira kushandisa mari yaisina. Tikakwanisa kushandisa mari inoenderana nemari yatinayo ndo kutanga kugadzirisa matambudziko atinawo.
Gwaro rine Studio 7 rinoratidza kuti mari iyi yakadhindwa nekambani yeSouth African Mint Company uye yakazivisa mukuru unoona nezvekufambiswa kwemari kubhanga guru renyika Professor Kofeya. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa avo vati vange vari kuBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Gurukota rezveutano Dr. David Parenyatwa vakumikidza muchina unongorora gomarara repamazamu pampilo hospital nhasi. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pachiitiko echinhasi masikati, Dr. Parenyatwa vati zvirwere zvisingatapuriranwe zvakadai segomarara zvave kuramba zvichiwanda munyika. Vakati zvakakosha kuti nyika isimudzire kurwisa zvirwere izvi sekurwisa kwairi kuita HIV/AIDS. Vaparenyatwa vati kuvekwe muchina uyu pampilo kuchabatsira zvikuru pakurwisa chirwere chegomarara rezamo munyika, sezvo chipatara ichi chiri icho chipatara chikuru kuchamhembe kwenyika.
Tiri kutofara chaizvo kuti region ino yaane mishini yakadaro, because iye zvino makuziva imi kuti tiri kuona vanhu vanosvika kuma 4,000 pagore votinoona vane cancer, asi ivavo ndo vanouya kuzvipatara zvedu, vamwe havauye. Saka maybe figure yacho yakatokura. Saka cancer iri kuramba ichiwanda munyika. Pamwe ndaye kuti taakuziva kuti iripo, asi ngatibatei tiedze kuivharidzira kana kuti prevention. Pakupreventa ipapo ndo panobatsira meshini yakaita fanika iwoyo kuti ukurumidze kuona kuti zvapapi.
Dr. Parenyatwa vati veruzhinji havafanirwe kubhadhariswa zvachose pakushandisa muchina uyu, asi vaudzwa kuti kubhadharisa vanhu kunozovepo nekuda kwekuti chipatara chemupilo hachina mazvikokota anonzi radiologist anokwanisa kududzira zvinenge zvaburitswa nemuchina uyu, uye chipatara ichi chinobhadhara vanhu vekunze vanoita izvi. Mukuru wechipatara chemupilo Valenard Mabandi vaudza Studio 7 kuti hapana chavanoona chakaipa pakusabhadharisa vanoshaya mari yekushandisa muchina uyu, asi vati zvinenge zvakakosha kuti vanowana vabhadhare.
Dambudziko ratinaro harisiri kuti chipatara chinoda mari, asi dambudziko ndere vanhu vari mamembers emamedical aid society vasingadi kubhadhara. Isusu ticharamba tichishanda kuti mushini woyo urambe uripo, venakizo vato vacharamba vachitisapota, will be very happy, and we have no problem kubatsira vanhu, nekuti basa redu harisi kukolekta mari, asi nderi kuti vanhu varapwe vafare vararame upenyu hwavo, tiriduse kufa kuburikidza nezvirwere zvekenza.
Muchina uyu unokosha madhora zviuru mazana mashanu. Sangano reNational AIDS Council iro rakatenga muchina uyu rakabhadhara madhora 225,000 sezvo kambani yePhillips yakagadzira muchina uyu yakati yaizobatsira nekubhadhara imwe mari. Mukuru weNAC Dr. Tapuwa Magure vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rave kupindirawo mukurwisa chirwere chegomarara richishandisa ruzivo rwarinarwo mukurwisa HIV/AIDS.
Minista wedu akaona kuti zvatoita kuHIV zvokuita inonzi multisectoral, yatinodaidza masectors akasiyana-siyana kuti varwisane nechinhu chimwe, zvikaendawo kukenza vakaona kuti ikonzepti yakanaka iyo. Ndozvikuru zvaitisa kuti tidi tipinde munyaya iyi kuti tiite coordinate maplayers akasiyana-siyana. Saka isu weNAC tichauya tichivabatanidza kuti vanyatsokuronga zvinhu zvavanofanira kuita vari pamwe chete.
Muchina uyu ndiwo wechitatu wakadaro kuve muchipatara chehurumende munyika, mushure memumwe uri paPari reNyatwa nemumwe uri paMutare Provincial Hospital. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Bazi rehurumende yeAmerica rinoona nezvemari ratemera zvirango pamakurukota matatu ehurumende yeSouth Sudan. Vakatemerwa zvirango pamusaka pekukonzera nyonganyonga uye kukanganisa rugare namagariro akanaka muSouth Sudan. Makambani nevanhu vari mumabasa ezvemari muAmerica vayambirwawo kuti vangwarire vamwe vakuru ezvamatongerwo enyika vekuSouth Sudan, nekuti vangangoedza kushandisa makambani emuAmerica mukuviga mari dzavanowana neuori. Mamiriyoni matanhatu evanhu vemuSouth Sudan vakatarisana nenzara, uye mamiriyoni mana evanhu vakatandaniswa kubva mumisha mavo. Vanotaura vakamirira bazi remuAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika, muzvare Heather Nawet, anoti United States inoda kuti vakuru veSouth Sudan vakudze chitenderano chekumbomira kurwisana, uye kuti vataurirane nemapato anopikisa kuti kuurayiwa, kushungurudzwa kwevanhu, kuregera kutyora kodzero dzevanhu, uye kuti avo vanoita basa rokubatsira vanhu varegerwe vachiita basa ravo zvakanaka. America inokurudzira vese vane chokuita neSouth Sudan kuti vataurirane zvakanaka muhurukuro dzekuuyisa runyararo dziri kuzoitwa mumazuva anotevera. Aya ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeUnited States amaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Taba, tashuka kumagumo, chirongwa chedu, anukoneka ene mfaro ndini wenyu, Blessing Zulu.
Neni, jonga kandemiri, tokusia mina ntungamili nkomo.
Soku izika, tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 21 kuMpandula 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba we-High Court unquma ukuthi udaba lokumiswa kohlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota alumelanga luthethwe ngesiphangiphangi.
So okutsho ukuthi njengebandla sozamele iy'nguthu zethu amagqwetha sezahlanganisa amakhanda babona ukuthi kwenziwani ukuthi indaba leyo siyiphutshise ukwenzela ukuthi bona balandele izinto ezifunwa nguZulu.
Izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa zizithola ziphakathi kodubo lokuthi ziye ekhaya ukuyabhalisa amagama azo kuluhlu lwabavoti kumbe zilwisane lokubhalisa kakutsha amaphepha okuhlala okusemthethweni kulelo lizwe.
Khathe sebebhizi ngokurejista ngokugijimisana namaphemithi. Ngibona kungani kuyingasonto kuyinto engani kukhona okunuka santungwana sakwazi kumbe kwenziwe ngabomo kumbe njalo kwenzakele nje ngokuba yi-coincidence asazi.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kukaZulu kwenza abantu abagogekileyo besabele kathana ukuphatheka kwezombusazwe.
Kwesinye isikhathi sasikhuluma ngokuthi abantu babalekele uDlakela. Kodwa nxa kungabantu abagogekileyo kumbe umuntu ongaboniyo kakwanisi ukuthi abalekele uDlakela.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court eHarare namuhla unqume ukuthi udaba olukhwezwe libandla le-MDCT olokuthi uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo lumiswe akumelanga luthethwe ngokuphazima kweso njengalokho obekufunwa yi-MDCT. Umantshi umnumzana Davidson Moses Foroma utshele umthethwandaba emini ukuthi lolu daba luzahluzwa ngesikhathi esilandelayo njengazo zonke indaba mahlayana. Ibandla le-MDCT ebelimelwe liqwetha umnumzana Eric Matinenga lithi uhlelo lokubhalisa amagama abavoti kumele lumiswe andubana kulungisiswe ingxaki ezimbalwa ezifana lokungasebenzi kuhle kwemitshina eyama-biometric voter registration kits, ukusilela kwamaphepha okusebenzisa lokunye okuhlaseleyo selokhu luqale ngeviki edluleyo lolu hlelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Ukwalako kwekhodi kakutsho ukuthi lathi sesimile sesadinga eminye imizamo yokuthi sibone ukuthi udaba lo balilungisa, ngoba ngikhuluma kunje nje ngivela ezethu lapho engifike ngababuza khona namuhla ukuthi izolo barejista abantu abangaki. Bathe barejista abantu abangu-100 bona baqalisa ngo-8 beseqeda ngo-4. So also sicho ukuthi ibe register abantu abangaba 13 and out. So ukukhombisa ukuthi kulezinto abangazilungisanga kuhle ngethi ngomtshina lo webizyar. And ngasembuzisa ukuthi right ngaphele register la abantu abangu-100. Amabizo lawa ahamba kuyiphi server yethu kwaphela. Bathi no sina singaqeda sathatha ama memory stick sifake bese sithatha amabizo nalawa bese siwahambisa. Engingakwazi ukuthi bawahambisa ngathi isizathu sokuthi njengebandla lethu sisithi khona bazasebenza njani kungendawo lapha okwenza ukuthi bangavele babhala amathatha ama-register abantu amabizo abantu ahle ahambe kuseva lapho kuzagcina khona amabizo ngenye inkinga le njalo udubo lokuthi ama-fingerprints abanye abantu kayibali lokho elikhona so ngase ngibabuza ukuthi nxani nalisithi khona udubo lokuthi ama-fingerprints abantu akawaphumi ikuthi izandla zabo zomila zinamafutha kanti why then lingafakanga lawo mafutha lawo
kodwa bakhona abathi bona abaphiwe ithuba ngoba isikhathi sikhona kusiyafika uJanuary uzibandlela enxeba sebelungisile lithini lina ngalokho
ithuba vele yisifiso sethu ukuthi baphiwe amathuba kodwa sikuchoye ukuthi kanti kunqedana ukuthi uthi wena ulendlu kodwa njengoba ulendlu uzekahlala phandle eplastikini ngokuthi indlu yangkhona awukaphiwa amaphepha ukuthi ungene so udingani ungabe thatha amabizo abantu ukuthi sengiregistile njengevota akube le ndawo le kuthiwa ngesilungu yiseva le egcina amabizo abantu ngoba kungenzakala ukuthi bathi khona bona barejistile abantu abangu-100 ngelanga from from 8 to 4 ntambama ababhizi bayagiga barejista abanye abantu esingabaziya bezana iyi-rigging yakhona ngoba kuzafakwa ku-memory stick and njalo kula muntu kulobufakazi ukuthi everyday nxa sebeqeda ukuthi sebetyayisa bayabhala emdulini ukuthi nantazibejeza abantu abangu-100 nantazibejeza abangu-50 so nxalingo labantu kugrawund sizakwazi njani ubarejista abantu abangayo
uNkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT silokhu sikudaba oluphathelane lokhetho izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezizithola ziphakathi kodubo lokuthi ziye ekhaya ziyobhalisa amagama azo kuluhlu lwabantu abazavota kumbe zingayi zilwisane lokubhalisa kakutsha amaphepha okuhlala okusemthethweni kulelo lizwe. Amaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni eSouth Africa abizwa ngokuthi iZimbabwe Exemption Permits. Asemele avuselelwe kungakafiki umhlaka 30 lwezi. Ukubhalisela ukuvota khona lakho sokwaqala eZimbabwe. UChris Gande uxoxele sizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa umnumzana Angliston Spanda.
Into enhle kakhulu ukuthi abantu baphiwa amaphepha kodwa ke mina engikusolayo ukuqondanisana kokuqondana kwakhona ukuthi kuqondane lesikhathi abantu kumele babuyele abahambe emakhaya bacrosses iborder bayeregister engibona ngani kuzasebenza kakhulu ekuphakufezeni favor of iZanu PF ngoba abantu abaningi abayopposition labantu abaningi abasediaspora abanye kade beyabe befisa ukuthi bakhwaphe umngcele bayeregister kanti sebebhizi ngokuregister ngokugijimisana namaphemithi engibona ngani kuyingasonto kuyinto engani kukhona okunuka santungwana sakwazi kumbe kwenziwe ngabomo kumbe njalo kwenzakele nje ngokuba yi-coincidence asazi.
Kodwa ke khona kuhamba njani? Abantu bayaphithizela yini besiyalungiselela ukuthi bayevota?
Kukhanya kakhulu balutshwane kakhulu ebantwini esengihlangane labo nengixoxa labo ngisho la kubo-Facebook la angiboni balutshwane kakhulu abaselapha eSouth Africa abakhuluma ngokuthi kasisukumeni nisihambe siregister ukuvota. Wonke umuntu ubhizi ngokudinga amaphepha awokuthi ahlale lapha eSouth Africa athole ipeyi yamaphepha ku-renewal awo mapermit angingababoni abazimiselayo sibili ukuthi bazimisele ukuthi bahambe baye ekhaya yithi nje thina abanye sisivele sisekhaya siza ngapha senza ibhizinesi sibuyele
aso sikhathi yini abantu abathi silokhu sikhona
asazi mina asazi sizabona ngakho kodwa-ke into seZimbabwe into siyazi ukuthi kuqakathekile ukuthi kube khona idlabuzane nje elikhulu ukuthi abantu bakhuthazane kodwa kwakhathesi kukhanya hayi akukho usibili into enjalo ma uhamba nalapha ubuthene khona abantu bakithi abaningi endawo ezinjengabo-hillbrow oyuveli abantu baconcentrate emaphepheni abanye nje nxakhuluma labo ukuthi sizaregista ukuyavota abanye bantshele ukuthi besabele ukuthi ngo-December ukucrossa nje ibhoda besize ekhaya kuzangani kuyaxaka ukwenzela ukuthi babe-frustrated bagcine bengahambanga ukuyaregista ukuvota ezinye izinto abalutshwane sengikhulume labo bathi bafisa ukuregista so kungani kuyinto njengani thina njengabantu abakhangela into zokulungelwazamalungelo abantu kungani kuyangani kuyasethusa nje kuyasiwara ukuthi waye abantu bangani ngabakho bhizi kangako lo ngendaba yokuvota lokuthi kwaye kuqondanisiwe indaba yokuvota registration nendaba yamaphemithi
umnumzana Angliston Spanda isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le kwele South Africa.
Uhlelo lwamakholwa ngesonto.
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo kuExodus chapter ka 18 iverse linga 19 20 siya ku 21 22 lapha sihlangana lo Mose ekhuluma lobabazala wakhe kwakuthiwa nguJethro emcebisa ukuthi umuntu ongumkhokheli kumele abe ngumuntu onjani. Ikhangelele ukuthi njengoba ilizwe lethu selilungiselela ukuyakhetha.
Asivuseleleni umoya kuhlelo lwamakholwa ngesonto. Silomfundisi Useni Sibanda.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kukaZulu ikakhulu ngabasekeli bezanu PF kwenza ukuthi abantu abagokekileyo besabele kachana ukuphatheka kwezombusazwe. Kugwalo elwethu lenamuhla inhlanganiso le ithe abagokekileyo laba kabalandlela yokuzivikela esikhathini esinengi nxa kuthe kwaqhamuka udlakela. Ikho nje bengafuna ukungena kundaba zombuso welizwe. IZPP iphinde yasola uZulu weZimbabwe nje jikelele isithi kucwaningolwayo kuvele sobala ukuthi abantu bakhanya bengafuni ukuvotela umuntu ogokekileyo. Sixhume umqondisi walinhlanganiso uNkosazana Justina Mukoko.
Sina njengeZimbabwe Peace Project sikubone kuqakathekile ukuthi senze leyo mhlolisiso singakangeni kukhetho luka-2018 ukuthi sibe kwazi ukuthi kulenani lezizalane zakuleli ezingabantu abagogekileyo abehluleka ukwenza izinto eziningi ngenxa yomumo wabo. Abaningi bakhona bakhuluma ukuthi besaba lokungena kundaba zombusazwe. Njalo kwesinye isikhathi babathi kungaze kube yikuthi kuthiwa nxa besiyavota lapha kuthiwa abuye lo muntu ozamncedisa ukuthi avote. Babona ingani kuyaminyana phakathi khonapho ngoba kuyabe kunomuntu lo obe lo presiding officer kube le police okuthi ukuthi lomuntu vele ilungelo lakhe elokuthi ukhetho lwakhe nguye kuphela olaziyo akaselalo ngenxa yesimo abe ekuso. So sikubone kuqakathekile ukuthi kulesi sikhathi sikhulume ngalokhu abantu bengakangeni kukhetho. Okunye njalo okusiphathe nzima yikuthi kwesinye isikhathi sasikhulume ukuthi abantu babalekele udlakela. Kodwa nxa kungabantu abagodekileyo kumbe umuntu ongaboniyo kakwanisi ukuthi abalekele udlakela. Kwesinye isikhathi ulakho ukuthi abaleke engena phakathi kwalolu dlakela.
Likhuluma njalo ngokuthi uZulu weZimbabwe ukhanya engafuni ukuvotela umuntu ogogekileyo. Ungaguqulwa njani lomcabango?
Umcabango lo ngibona ingani ungaguqulwa ngendlela yokuthi sonke njengezizalwane zeZimbabwe sizibone njengabantu abalakho ukuthi kungenzakala ukuthi uvuke usugogekile. Ngoba sihambe emgwaqweni kulakho okungenzeka emgwaqweni okungenza ukuthi umuntu acine esegogekile. Njalo kuqakathekile ukuthi sibabone njengabantu abalingane lathi abafana lathi abalamalungelo afana lamalungelo omuntu wonke.
UNkosazana Justina Mukoko ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly uyaqhubeka khonapha eMelika lapho uMongameli Robert Mugabe akhangelelwe ukwethula amazwi akhe namuhla. Intatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremiah ukhona le emhlanganweni lo eNew York. Ngiyakwamukela kuhlelo PJ.
Nyabonga.
Kwenzakalani lamhlanje?
Lokho kule ukuphithizela edolobheni leNew York. Lapho ke okuthene khona inkokheli zamazwe womhlaba belandeke umhlangano lo weUNGA. Kodwa ke belokhu esimelele ukuthi umongameli Robert Mugabe waseZimbabwe laye akhulume emhlanganweni lo. Bekebeke bathi ekuqaliseni ukhuluma izolo, kodwa ke kwazoguqulwa kwathiwa ukhuluma namhlanje emini ngemva kwehola lesithathu. Yikho ke lokhu esimelele ukuthi akhulume.
Kuyini okukhangelelwe nguZulu kahle kahle mazibani alakho ukwethula kulo mhlangano kahle kahle nxa sikhangela avame ukugxila kikho emhlanganweni edlule?
Kula muntu ololwazi lolo gwalo olunumethe amazwi azawethula, ngoba njengentatheli zindaba ngike ngazama sibili kusukisela ekuseni ukuthi ngithole lolo gwalo. Ngaze ngafonela khona ngale ngasesikoleni someli we-America khona lapha, usomeli weZimbabwe khona lapha eMelika. Bathi bona bengeke banginika lolo gwalo. Ngase ngihamba-ke ngenyawo ngafika khona ngale esigodleni ngachaya ibhera emnyango ukuthi ngingene. Bathi bona ule appointment na, ngathi hhayi angilayo i-appointment, kodwa-ke ngizama ukuthi ngithole ugwalo lolu olulamazwi amomethe okuza kwethulwa ngumongameli wethu. Bathi bona ungeke walithola lolo gwalo, singeke sakunika, thina asilalo ilungelo lokuthi sikunike. Umuntu olelungelo lokuthi akunike lolo gwalo umnumzana George Jaramba. Ngathi-ke ngikhulume laye-ke umnumzana George Jaramba, bathi bona hhayi asilalo ucingo inombolo zakhe zikamakhalekhukhwini okwamanje, ngoba usebenzisa inombolo zakhe zaseZimbabwe. Ngase ngisithi ngicela-ke ukuthi linginike, basebe sibona isipha-ke inombolo zakho zocingo, sibe sizakunika-ke inombolo zikaJaramba ukuba akunike lolo gwalo. Kuzovela lamhla lokhu, alokhu bengakangifonela ibheki ukuthi banginike lolo gwalo. Ikho-ke bangalesile lokungena lasesigodleni khona lapho.
Ngamafitshane sigqibe ingxoxo yethu PJ, kukhona yini bakhona abatshengiselayo lamuhla njengasensukwini lezi zedlule?
Hhathi namhla akuzange kube labatshengiselayo. Abatshengiseleyo batshengisele izolo, kwasokubuya abona labo babe-December Movement abavame ukubuya besekela umongameli Robert Mugabe. Besithi long live Mugabe, buyelanini, thina sifuni umbuso wabacindezekile, liqhawe umongameli Robert Mugabe. Kodwa-ke okudanisayo kumbe ngithi okuyisimanga yikuthi bathe befika ngibabonile sibili behamba-hamba bedinga ukuthi bangaphi abeZimbabwe abatshengisela besola umongameli Mugabe. Ngoba kade kulabantu abaningi, abanye kade betshengisela bengafuni uhulumende wele-Iran, abanye bengafuni uhulumende waseChina, abanye abe-Amnesty International labo kade betshengisela ukubotshwa kwentatheli zindaba kwele-Iran. Kuningi-ningi sibile kade kusenzakala khona lapho, kodwa-ke badinga lapho kade kulabaZimbabweni khona. Basebeqalisa-ke ukwenza i-chanti yabo yona leyo ukuthi long live Mugabe.
Siyabonga. Sithi khonapho PJ, isikhathi sesidlwe ngumangoyi. Siyabonga.
Kulungile.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama, sixoxa ngokwenzakala emhlanganweni we-United Nations khonapha eMelika. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Singene kwezi vela kwamanyamazwe ngamafichane. Izulu lesavunguzane eliphiwe igama lokuthi nguHurricane Maria liqhubeke lisina lamhlanje kwele Puerto Rico ngemva kokucitsha amandla kagetsi ilizwe lonke njalo labulala umuntu oyedwa. Abukholo lwesiMuslim abaziwa ngokuthi ngamaRohingya Muslims kwele Myanmar abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu sebexotshwe ngentshonalanga yalelo lizwe, njalo sokulobufakazi bokuthi ukuxotshwa kwabo ngumbhuqazwe, kodwa uhulumende walelo lizwe uyakulandula lokhu. Abasekela ibandla lezanu PF bathi kulungile ukuthi umongameli Robert Mugabe ahambe emhlanganweni we-United Nations lequla elikhulu elilabantu abedlula amachumi ayisikhombisa. Kodwa abaphikisa umbuso kaMugabe bathi udlalisa imali yelizwe lona elilabantu abadubekayo emabhanga kungelamali, kanti lo mnotho welizwe uguqe ngamadolo. Intathelizindaba yethu uGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba mpophoma kudala lephalamende ekubandla lezanu PF uthi abantu bathanda ukuchothoza umongameli Mugabe loba engenzanga lutho.
Bamzondo umongameli noma ngabe ebehambe yedwa kade bezachothoza futhi benibona uhambeleni eyedwa umongameli. Indaba engahambanga labanye ngoba angiboni mina ukubana ngokukwana kwakhe lokukwana kwe-system yethu angapho ngokuhamba labantu abangahambelanga bebekhona khona ekuhambeni khona akwenzakali khona.
Abantu abaningi bayasola njalo ukuthi umongameli Mugabe uhambe labantu abaningi e-New York emhlanganweni we-UN General Assembly. Kubikwa ukuthi uMugabe uhambe labantu abedlula amajuma ayisikhombisa abagoqela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe, abantu bakhe lomkhwenyana kanye lomzukulu. Kodwa uJuma uthi akwenzakali ukuthi umuntu athole imali engasebenzeli uhulumende.
Angiboni futhi ubana abantu abona sibe ngathatha imali yolona bezinini befuna ukuzinotisa ngakho ukuhamba khonoku ezithi bakuqhamuka ukuhamba ngoba abaningi bangona bahamba zazele izimba ngabantu abadala ukuhamba ezihlelweni ezithiyethiyeneyo ezikahulumende.
UJuma uthi imali etholwa ngabantu abasebenzela uhulumende abahamba endaweni ezithiyeneyo siyaphungulwa ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni.
Ama-allowance lawo abakhuma ngawo aqunywaqunywa konke ivinda kithi ephalamenti sinje xa siphuma kwaqunywaqunywa izimali zangoni ubana esasizithola kudala akuseyizo izimali ezinjani esizithola kathesi ngenxa yomumo womkonomi ngenxa yomumo wesizwe.
Abaphikisa uMugabe bathi akumelanga abe semhlanganweni lo ngoba kawuletheli lutho abantu beZimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Fortune Mlalazi webandla lePeople's Democratic Party othi uMugabe ulanda ukuthethisa abanye abantu emhlanganweni ye-UN General Assembly.
Uhambo lukaRobert Mugabe se-New York kalusisizi ngalutho sokuphonga uba ngihlala yenza nje yegqegqwesi elikholisa uhamba liyesikalilale. So kakusasisizi ngalutho nje, sile sifisa ukubana abantu uyazihlalela phansi achiye ngijona umbuso.
Uthi kaboni ukuthi uMugabe uzaphathelani abantu beZimbabwe.
Ayikho into ngoba ukhumbula ukuthi khona kasiku kokuqala uhamba mnyaka yonke ayephenduka afika siyangise khona la athuka abantu bafika lale abesephenduka engela lutho le mali le abe hambe layo elizweni aphenduka ngaselayo umkakhe labangani bakhe babuye sebethwele impahla lani konke. So kakulanto asilethela yona ngaphandle kohlupho nje kuphela.
UMongameli Mugabe ujayele ukuthethisa amazwe afakela abanye bebandla lezanu PF izijezu zenoto esithi lokhu kwenziwa kulandela ukuthathwa komhlabathi wabamhlophe ngabantu abansundu. Ukhangelelwe ukuthi uza kwedula umbiko wakhe oqakathekileyo e-UN General Assembly. Umlalazi uthi uMugabe ulakho njalo ukuthi athethise amazwe entshonalanga lamanye amfakela izijezo zenotho.
Njengokujwayelekileyo uzatshela umhlaba ukuthi iZimbabwe iyadevelopha njalo ama-sanction yo asebulele ilizwe lokho akuchoyo mbona kuzaphunguwela njengendlebeni kubungene ngapha kuphume ngapha ngonxa yokuthi kasela umuntu omhloniphayo umhlabo wonke njengendoda esibulele ilizwe la yiyo into asekhangelwa ngayo nje kuphela.
Ngolwesibili ntambama kubonakale uChadunga umntakamgabe ethole impahla ethengwe esitolo seGucci ezaziwa ngokuthi silentengo ephakeme. Ujuma uthi uChadunga engabe ethole imali yokuthenga impahla le kuyise.
Imuli kamongameli ilamankampani amakhulu avele esenza imali. Le Themba liyakwazi loka asebehlomisa ngakho abantu kakhulu bekhuluma ngendaba ye-ice cream le. Bale nkampani abayibi Alpha and Omega Games. Eyi nkampani engenza imali balima benza lokho okushiyeshiyeneyo. So angiboni ubana kona kungathatha imali eziqhemeni kahulumende ukuthi umfana lo azikholisise.
Uphinde wathi uChadunga wenza ongenziwa ngabantwana bonke beZimbabwe.
Kuyafana lo mntanakho ngumntanami. Nxa ngihambile ngiyamcuphela imali esikhwameni sami ngimnike nxa yena kuthi akazimele yedwa kakabe le mali yakhe. Ayenze phela afuna ukwenzela athenge afuna ukuthenga azikholisise njengomntwana nje wonke ongaba ngumntwana kumbe wokabani kumbe wokabani. So mbona nganta into yebo ngukhangelwa nje kodwa-ke ngona ngokwakho ungabana ngabantu labo abanenkampani zabo abazenzela imali yabo.
Kodwa-ke umlalazi uthi okwenziwa nguChadunga inhlala yenza emolini yakomgabe.
Lokhu akusasimangazi kwaqala ngoyise ebulala ilizwe kwabuya ngonina eqala ukuhamba ethenga nje yonke into ayifunayo. Kade sokusebantwaneni nitho loku umzukulu okuncane sivele siyaexpecta ukuthi kuzabheda lakho kusiya khonaphana. Siyayazi ubana imuli enjani liyana imuli ekholisa ukuhlupheka kwabantwana kweZimbabwe.
Akwaziyo ukuthi umongameli Robert Mugabe uzaphathelani izalwane zeZimbabwe ngesikhathi sebuyela ekhaya. Kulabanye abathi uzabe ephethe izandla kuthi-ke abamsekelayo bathi uzabe selolwazi lokwenza okuthiyeneyo okuhambelana leZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguKip Stube.
Sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ugatsha lwezemali kuhulumende weMelika selwethese izijeziso zenotho iziphathamandla zakwele Sudan ezimbili, loyedwa owayisebenzela uhulumende welizwe lelo besetheswa icala lokufaka kusimo esibi lelo lizwe. Amankampani amathathu awesinye seziphathamandla lezi lawo afakele izijeziso lezi. Amanyathelo la afakelwa uMalek Ruben Riak Rengu, Michael Makweu Luthe lo Paul Malong Awan achengisa ukuthi uhulumende weMelika kasoze agoqe izandla kuphazanyiswa ukuthula kulelo lizwe. Ugatsha lwezemali lwethule imbiko elimukisa amankampani eMelika ukuthi aqaphele iziphathamandla zakwele Sudan ezifuna ukufihla ukungethembeki kwazo. EMelika lihlezi lilungele ukufaka izijeziso kulabo abafuna ukuphazamisa ukuthula inqubela phambili lenhlala kahle yelizwe leSudan. Abantu abayizigidi eziyisithupha babhekane lendlala eSudan kuthi abayizigidi ezine baba yiziphepheli. Lolu ludubo oludalwe ngabantu mathupha, kutsho isikhulumeli sogatsha lwezangekhaya olwe-State Department uHeather Newt. Siyaqhubeka sikufaka sobala ukuthi inkokheli yeSouth Sudan kumele ilandele isivumelwano sokukhumisana umlotha, kuvuselelwe isivumelwano somnyaka ka-2015 ngokusebenzelana kwamabandla aphikisayo, kulethwe ukuthula, kumiswe ukuhlukuluzwa kwabaletha uncedo, kutsho uNyoti.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika kudaba lweSudan. Singakaziphethi ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba weHigh Court eHarare unqume ukuthi udaba lokumiswa kohlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo kalumelanga luthethwe ngesiphangiphangi. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kukaZulu kwenza abantu abagogekileyo besabele kachana ukuphatheka kwezombusazwe. Kwanelo kwalamhlanje oluvalelisayo ngontungamili Nkomo Matukanduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.